Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri mbudzi 21 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vazivisa paramende kuti vasiya basa semutungamiri wenyika.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT va Nelson Chamisa vanoti vatambira nemufaro kusiya basa kwava Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vazivisa paramende kuti vasiya basa semutungamiri wenyika. Va Mugabe vatora danho iri panguva iyo paramende yanga ichitora matanho kuvapomera mhosva pasi pemutemo weimpeachment. Mutauriri wedare paramende vaJacob Mudenda vaudza nhengo dzeparamende kuRainbow Towers kwadzanga dzakaungana kuti impeachment iyi yave kubviswa sezvo va Mugabe vabvuma kusiya chigaro.
Ndikati hurongwa hwatotanga, amai kutanga vanga vatomuvha mushini yavo ikatsigirwa navamaridhadhi. Vakataurawo vachipanga sibirishadhi chipanga venzano PF vachitsigira mosheni iyi. Vakataurawo vaoliza mandipaka vachitsigira mosheni iyi. Vakazoona kutaura onarebhu chezvomedzo vasvika gurukota rezvemutemo rikabva ranodzevedzera kuvasvika kuti inenge rinonyaya yanga achida kutaura. Saka vanhu vatomboti ngaabvepo vachitinga kuti pamwe yanga achida kutaura nyaya dzisina kunaka. Ndopa vabva mumirira maproceedings debate vambomira ipapo.
Vadare vatambira sei shoko rekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa voga vasina kuumiswa neparamende?
Ndingati Vadare vajamba kuenda kusinga chaimo pavaudzwa nemutauro weparamende vaJacob Zenda kuti vawana tsamba kubva kuState House yekuti vaMugabe vasiya basa. Vanhu vese vapara, vakatenga kuimba vachiitira nekuti vaMugenda vatozokurudzira kuti vanhu vaagara ipasi vachipopota vachiitira kuti vavaberengere tsamba yaese yanga yabva kuna vaMugabe.
Ndiani auya neshoko iroro kuna vaMugenda?
Shoko iri rauya negurukota rezvemutemo vabonyorwe navachinamasa ndo vasvika vakaenda pastage panga paina vaMugenda ndobva vazevezera. Ndikati patanga dhibheti iri vabonyongo vatomboenda pastage bati vanhu vati kuchekefuke ndokundofunga vanhu vafunga kuti hapari zvimwe zvavasina kunaka zvavangu vachida kutaura. Saka vabva vadzokera ndobva vazodzoka pataura vanhu ndokunga vanokwana vatanhatu chete tatanga dhibheti irori iri. Saka nenguva dzataurwa navaMugenda kuti ten inonzi yaitika nahalf past three. Saka dhibheti iri ratanga napo vibonyongwe vanga vachida kutotaura kuti no dhibheti pamwe ngaritomira because vanga vava kutoziva zvazvaitika kuState House.
Saka zvaakurevei kuvadare nevana veZimbabwe?
Ndingati vaMugenda pavangoti tsamba yabva kuState House vabva vati saka hapasisina kodzero kuti tirambe tichindirira mberi nedhibheti ranga richiitwa. Uye vabva vazivisa kuti pasemutemo ivo vanosungirwa sasvika kupalamendi vange vachidoma kuti ndiani achange akuutana kubata matomu emutungamiri wenyika. Saka vamudenda vazivisa kuti izvi vachazviita mangwana nguva dzapopi yemhuka dzakwana kuzivisa kuti ndiani ari kutsana kubata matomu emutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Ko, veZANUPF vari kutarisirwa kuti vane munhu anogona kutungamira vaEmerson Mnangagwa, vachatora matanho api kuti vange vachizosvitsa zita ravaMnangagwa kudare reparamende kana kuti vaMnangagwa vazotanga kuve mutungamiri wenyika?
Inova sekuti kutanga mangwana chaiwo vamudenda havana zvavakunyatsokutsanangura kuti ndaati matanho avachatora ese, asi vatiwo pamutemo ivo pachavo sasvika ndo vaakusungirwa kuti vange vachitari kudoma kuti ndiani ari kutsana kubata matomo. Saka ndiri kufunga kuti kutanga pari zvino kusvika mangwana seni chaiko chaiko, haithingi pane matanho anenge akutorwa okuti zvofambiswa sei kuti vaMnangagwa vadzorwe muhurumende kuti vange vari kuzotora chinzvimbo. Ndofunga munoziva kuti pawekend apapa bato reZANUPF rakaita chisungo chekuti vaMnangagwa ndo vanofanange vari mutungamiri webato iye.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangudla ari muHarare achitiudza zvaitika kuHarare International Conference Center, uko kwanga kuine nhengo dzedare reparamende pasvika shoko rekuti vaMugabe vasiya chigaro.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, vaNelson Chamisa, vanoti vatambira nemufaro kusiya basa kwaitwa navaMugabe.
Ndinotenda Mwari kuti ndiri wevamwe vashoma vatanga kuona tsamba ichibva kuna vaMugabe ichiuya kuna spika. Spika vatikoka kuti tione tese kuti itsamba yechokwadi here, yanga iri yechokwadi patati kunge tiri mugungano rokuti tizame kutanda vaMugabe basa nekurisadza. Asi tazoti pachina nyaya yekuti ngaramba tichienda mberi nebasa here, sezvo vanyora vega uye vomene kuti vaakusiya basa. Saka chavapo kwaakutarisa mberi senyika totsvaga kuona kuti tingaita sei. VaMugabe idambudziko muchidimbu, taakutarisa mberi kuti zvinofamba sei.
Tsamba iyi yauya nani?
Tsamba yauya navabonyongwe vakaipa kuna spika tiri point navachinamasa navagonese. Tikaionawo nemaziso edu tikafakaza kuruzhinji.
Saka imi sebato reMDC makuitawo sei tichienda mberi tichiona kuti vaMugabe vanenge vasiya basa kudai?
Kana vaMugabe vasiya basa taakuchiungana pamwe chete kuti tibate neachauya munyuwani kuti titsvage kugadzira sarudzo dziri pachena. Zvinoreva kuti taakuchisa boka rakaungana pamwe chete rinoita kuti sarudzo dzitwe pachena, rinoita kuti gadzirise zvipinga mupinyi zviri kunetsa nyika. Takamirira sarudzo dzinoitwa zvisina zvokuhwanda kana zvokumanikidzira kana zvokungunyikidzana.
Vamwe vanga vachishora kuti sei MDC yafunga kuti ibatane neZANUPF kana kuti chimwe chikwata cheZANUPF kuti vaMugabe vasiye basa. Sei maona izvi zvakakosha?
Kusaziwazve, kana muchinge muchidzingirirana nengwe mukawana ngwe ichirwa nebere, munobatsira imwe yacho mhuka kuitira kuti painozosara yainenge yahwina inenge yakumotarisanawo nayo. Asi inenge isina kasimbara neuturu uya hwanga huripo kubva pakutanga, nekuti simba rimwe rinenge raperera nemazino mamwe aperera akamukuparadza imwe mhuka. Saka isusu kukutira kuto kuita kuti wo patine tazomira neunenge asara anenge asina simba, uye tiye taakuchiona kuti topedzisa basa ratakatanga. Rwendoka utungamiri hunoda kuti tinge tichiona kuti takatarisa kumberi tiona zvakanakira ruzhinji, isu tiona sezvakanakira ruzhinji kuti vaMugabe vambozorora. Unouya mutsva unoziva kuti muroora pamba haatanga achingopinyura poto kana kubika mbodza, anombotanga achishina shina oka. Paanozoda kunobika mbodza, chakatanga ndo chakachinjidza tiye tagadzira nyika.
Uyo anga ari mumwe muteedzeri wemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, vaNelson Chamisa, vachitaura vari parunare muHarare.
VaMugabe vaita zvatataka vati vaite, takabvirira kare tichivati vaite izvi, anga atove makore mazhinji chose. Kazhinji pamaitaura nesu ndo zvataingotaura, asi tinotenda kuti vaMugabe vazoteerera zvido zvevanhu. VaMugabe vazoona kuti hapasisina achavada semutana anga achikodzera kuzorora, vangachizorora zvavo nyika yofambira mberi.
Asi remangwana renyika munoona rakamira sei vaMugabe vasisipo kudai semunhu anga agara mumasimba kwemakore makumi matatu nemanomwe?
Remangwana renyika tinofanira kutorijekesa vaZulu. Handisi kutaura ndichiti rakajeka, asi ndiri kuti tinofanira kurijekesa nekuti sekutaura kwavakaita pavakange vachifanira kusiya basa vakasasiya, ini nemi tine basa. mabasa atanga tichiita makore akawanda esaya mabasa anga achiitwa neveruzhinji kuti munyika muve neutengi hwejekechere hwejechetere hatisi kuti isusu utongi hwejechetere hwabva hwauya asi tiri kuti pane kamukana kadiki diki katinogona kushanda nako kuti kakure kuitira kuti munyika musazenge muine humwe humbimbindoga hwaiitwa panguva yavamugabe tinotoziva tose kuti mamiriro anga akaita nyika yanga iri nyaya yekuti vamugabe vaitonga nedemo vamugabe vaitonga nechibhakera vamugabe vaitonga netsvimbo mugodzi zvino patasvika apapa munhu wese ari munyika anongoti pachirungu never again
tichitarisa iri ubato rezanu pf pasisina vamugabe rinosara riri papi
bato rezanu pf panogona kuitika zvinhu zvakati wandei rinogona kutotangawo kuva bato rinenge richiti sumukei asi chokwadi chiripo chai chotanga rapatsanuka zvaro kare kare saka pari zvino vanenge vaakutangidzawo kuvaka vachivakawo zvishoma nezvishoma semusangano wanga uripo wagara uripo tinongotiwo pamwe vachavaka zvichienderera mberi asi chokwadi chai chai chachiripo ndechekuti mumazuva avo vekupedzisira vamugabe even kumusangano wavo vanga vaiya inonzi pachirungu divisive character vatosiya musangano wavo uriri zinyekenyeke zvekuti hamheno ramangwana ravo zvaakwavari vemumusangano iwo wekuti chichi chaitika vamugabe vasisii
avo vanga vari nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition kuchamhembe kuafrica vajoy mabhenge vari parunare kupretoria south africa
vateereri totanga nekokuyeuchidzai kuti munogona kutoona pafacebook page redu revoa shona apo tiri kuita live streaming regai timbonzwa zviri kutaurwa neveruzhinji
ini ndoni Thompson vajoni matarerano ndafara zvingaiti at least I think nyange takushanda ini ndine restaurant ndakavhura ndine 3 years back but handisati ndatomboenjoya because zvinhu zvava zvikukwira zviri abnormal saka kana mundarasiyaka ndatomboonawo zvinyuwani thank you
hai hazvitauriki pari zvino izvi excitement yacho yakanyanyisa baba mwana yakanyanyisa mufaro wacho hausi kuti tingakwanisa we have got no ways to explain this very excited about his retirement
chiitiko chakanyanya kukura uye zvakare tinochigamuchira asi takutarisa kuti toenda sei mberi tiri kutarisira kuti tichava nemukana wekuti tiumbe nyika yedu zvakanaka tichitungamirirwa nenational transition authority yatichaumba sevazimbabwe zvakasangana ichatarisa nyaya dzeconstitutional reform tichatipa maelectoral reforms zvozotipa mukana wekuti tigadzirire maelections asina bongozozo uye asina dispute mumashure mavo kuti tiumbe nyika zvakanaka
ini ndinonzi tatenda tavaziva ndinogara kuhatfield muno muzimbabwe ini ndafara chaizvo naspeakers tanzwa kuti varobert gabriel mugabe vasaina vaenda endai musadzoke futi we are so excited riri kufara nhasi mafaro kuafrica unity square tichafara kusvika tadonha nekufara nokuti comrade robert mugabe vaenda endai musadzoke tiri kufara nyika yese iri kufara nhasi nyika yese haisi nyaya yezanu pf kana kuti mdc kana kuti yemakristu kana kuti yemamuslim nyika yese iri kufara muno muzimbabwe
zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. kuseni kwega kwega masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5 musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pamedium wave 4930 pashortwave 15 580 kHz pa shortwave ne 6080 kHz pa shortwave. Munokwanisazve kutiona pa ma Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele apo tichange tichitefenyura apo tichange tiri pa mepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kufarawo zvikuru nekusiya basa kwaitwa navamugabe asi pane zvimwe zvinofanirwa kutarisirwa. Tanonoka hwande weStudio 7 abata vadhi vamavhinga kuti tinzwe zvavanofunga nezvaitika izvi.
Ndiko kupera kwechimwe chikafu chikamu chikuru muZimbabwe. Ndo zvinonzi chikomba tasa. Zvapera iko zvino tikatarisa kuti tochiona kuti mauto achabududza here kuti ape vana vezimbabwe mukana wekuti angapatsva.
Munofunga zvinorevei izvi kunyika nekuvanhu veruzhinji muZimbabwe?
Zviri paviri. Zvinofadza, vanhu vangapembera kuti chekupedzisirawo vamugabe vazosiya mushure mumakore akawanda vari pakutonga kwechisimba kwakaoma. Asi nyaya yekuti zvaitwa nemauto ndo zvinobvunzisa kuti ko saka mauto achazoregedza here kupa vanhu mukana kuti vachienda kusadzo dzakanaka zvekuti vatange patsva senyika. Ndo panotyisa ipapo.
Muna chokwadi nekuti mauto vanga furatira vakadzokera kumabaraks kwavo.
Kunyangwe vakadzokera kumabaraks, asi zvinoreva kuti pane chiitiko ichi vanenge vachiziva kuti ndo vakabata masimba, ndo varidzi vechinhu. Kana zvichinzi chinhu chisevene vacho, zvinoreva kuti mauto ndo vene vechinhu chinonzi Zimbabwe. Ndo panotyisa ipapo. Dei zvaibvira iko zvino paitwa nhaurirano zvekuti vanhu vaende kusarudzo dzakanaka, vatange patsva, vana vezimbabwe pachavo pauzima vakwanisewo kusarudza utungamiri hwavanoda, kwete utungamiri hunogadzwa nemauto nevakabata pfuti. Hazvisi izvo.
Saka zviri pamurayiro zvinofanira kuchiitwa manje iko zvinezvi ndezvipi?
Zvinoreva kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupoko ndo vanofanira kuti vabate matomu votungamira nyika kuti ZANU-PF mukati memwedzi mitatu isarudze anova mutungamiri wenyika kupedzisa chikamu changa chasiyiwa navamugabe chichienda kusarudzo. Asi nguva iyo inofanira kushandiswa kugadzirira sarudzo dzakanaka kuti tisaite zvenguva yakapfuura zva2008 zvekuti vanhu vairohwa vachimanikidzwa vachishungurudzwa. Iko zvino mukana wokuti Zimbabwe ichipinda pakuzadzisa zviri mubumbiro remutemo zvekodzero dzevanhu pasina kubvunzutsirana. Ndozvatinoshuvira izvozvo.
Ko imwe muzanu PF handiti vamupoko vanga vari mukati menyaya dzavo vone neboka ravo rezanu PF? Zvino zvichafamba sei manje?
Panonetsa, asi chandinoona chinogona kuitika ndechekuti zvinogona kureva kuti panogona kuitwa nhaurirano dzekuti vanhu vaende kubumbiro remutemo kunovandudza kuti vagadzire pekuti vamunangagwa vaone mapindiro kana madzokera avangaita kuti vaende panyanga zvisingaiti kuti vamupoko vambo panobata matomo.
Chamunoona chiri nani pane zvamataura chingava chiri nani ndechipi?
Chiri nani iko zvino ndechekuti paitwe hwaro hwekuenda kusarudzo. Hwaro uhwo posarudzwa utungamiri hunofanobata zvigaro chete vachitaura kuti takabata takamirira kuti paitwe sarudzo. Sarudzo dzinoongororwa nevari kunze vakaita sana SADC, African United Nations. Ndo zvikuru zvakakosha zvingatoitwa ipapo.
Vanga vari vadhi vamavhinga gweta rinorwira kodzero dzavanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunare kuSouth Africa naTanonoka Hwande weStudio 7.
Kune avo vachangotibata, nyaya huru yatiri kutaura nhasi ndekuzivisa kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti ivo vave kusiya basa. Izvi zvinotevera danho ranga ratorwa nedare reparamende rekuti vapomerwe mhosva dzekuti vasiye chigaro kana kuti inonzi impeachment pachirungu. Iko zvino regai timbotarisawo zviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabata parunare muzvare Savannah Madamombe. Makadii muzvare Madamombe?
Makadiko, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Imi muri kupi patikutaura nemi apa?
ndiri ku New York.
Okay, manzwa nyaya yataurwa iyi kuti vamugabi vasiya basa mazvitambira osei.
Veduwe handiziye kuti ndiri kushaya pekubata, ndiri kuti ndotora ndege here ndokwira here ndiende kuZimbabwe ndinozvionera ndoga kana kuti ndodiko. Handisi kutomboziya rekuita izvozvo, ndatodzungaira.
Asika vamwe vari kuti hanzi vasati vanyanyofara Sterik vanofanira kungoyeuka kuti vabuda vamugabe vanga vari mubato rezanu PF vari kutarisirwa kudzoka vanga vava munangagwa kana ani zvake ananga achibva kubato rezanu PF. Pane zvamungatarisira shanduko here ipa?
Kwati amunangagwa ndivari kupinda ndiani? Saka ndati
chero anenge achipinda asi anenge achibva kubato rezanu PF. Saka
ndakubvunzai chiripo ndechekuti tichitarisa bumbiro redu remutemo nekuti toda kuti nyika yedu irambe ichifamba zvairi kuita izvi. Ezvino pari zvino tiri kupembedzwa nenyika rese kuti tisu tatanga kuzviita izvi, kuti mauto anopindira asi hapana vanhu vanourawa, hapana vanodii. Hongu tingave nekukadzika kuti mauto akanga aripi pese pakairohwa apa, zvese zvanga zvakamira zvakaita sei. Asi tinofanira kutarisa kuti chimwe chete chatakatarisa kwatiri kuenda ndekuti chimwe chete chatatichida kuti chiitike, rinova riva ratatichida kuti tidhingure kuti zvimwe zvese zvifambe izvi, iriva rekuti vamugabe vabve pachigaro. Saka munhu wese ndopatanga tatarisa apa. Kuti ndingafunge kuti ZANU PF sekufunga kwangu inini kwemwana weZimbabwe ndiri hwani ndisingatauriri hangu vazhinji, ndinofunga kuti ZANU PF haisi kuzochinja zviri kuitika. Asi zvaitika izvi zvakwenya kariva kaye kuti katidibuke. Zvese zvanga zvatanga tichitya tichiudzwa kuti kune zvipoko zviri kuseri, vanhu vanga vachitityisa vese vaive vavachatyisa, ndi vese vari kumhanya izvozvo, mumwe nomwe abata ndegaro aziya kwananga ananga kwake aziya ananga kwake ndokunge asina kubatwa nemauto. Tichienderera mberi tinoda kumake sure tinoda kuona kuti isusu sevanhu vaZimbabwe voice redu, kutaura kwedu hakuchambunyikidzwa zvezvakare. Tinoda kuramba takasunungurwa. Kana achauya pamberi anofanira kuziva kuti isusu vanhu veZimbabwe tiri pano kutaura zvinenge zvichitirwadza ende hatifaniri kumbunyikidzwa, nekuti vakatimbunyikidza tinobuda zvekare, hatipindi hatimire. Izvozvi vachienderera mberi nekugadzirisa kuti topinda toenda papi. Tinoda kuti masoja azive kuti tinoda kuti bumbiro redu remutemo ridzoserwe nechimbi chimbi.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvare Savana Madamombe, tichakubatai zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu zvinotevera.
No problem. Thank you so much.
Aiwa, vanga vari muzvare Savana Madamombe, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNew York. Jonga, tinenge tina Dr. Wangu Mazvodze. Makadi?
Tinofara, makadi nezvenyu?
Aiwa, isu tinofara, hanzi zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro.
Zvinhu zvacho hatichatozive kana pokutanga kubata kutombotsvaka-tsvaka kuti hatizivi kuti toendavo kumhemberero here dzavaitikavo kumusha idzi kana pokutangira ndobva tongoshayawo.
Asi Dr. Mazodze, muchitarisa zviri kuitika izvozvi, mhemberero idzodzi, pangatarisirwa here kuti vana veZimbabwe vayeuchidzwe kuti aiwa musafari zvenyu muchipfuuridza, hapana zvikuru zviri kushanduka?
Zvatingangotaura ndezvokuti tinoziva zvedu kuti ZANU PF ndo ichiri kutonga, uye tingangotaura tichiti kana tiri mukurwisa kwatati tangoita neZANU PF kumakore ati wandei kudai, tinoti muvengi achiripo zvake. Asi chokwadi chatinoda kuziva sevana veZimbabwe ndechokuti hakuchazofa kwakava nemudzvinyiriri akafanana Robert Mugabe, uye achagara nguva yakareba saRobert Mugabe. Izvo ndofunga hazvichabviri, nokuti kungava kana iko kuopposition kana iyo ZANU PF pachayo, zvichagona, ichatodiwa. Saka zvichito nekuti ari kuuya akashata kana kuti akamira sei, asi hakuchavi neakashata kupfuura uyu watambirwa.
Asi tichitarisawo Dr. Mazodze, vamwe vari kuti hongu vamugabe vanenge vabviswa havo, asi kwemazuva anoteera yakusvika sarudzo dzaitwa panenge paine munhu weZANU PF, vachinji vari kutarisira kuti ava vanenge vari vaEmerson Mnangagwa vachiti tinogona kufara hedu kana kupembedza ng'anga neinobata mai.
Ndomataurira andiri kuita ndezvokuti ZANU PF hatisi kuramba ZANU PF, icharamba iripo. Asi ndezvokuti dambudziko ratakasangana naro handione richidzoka, zvisinei nekuti ndiani apinda. nokuti chokutanga ibo chevo pachavo kuzanupi vakatotenderana kuti zvinonzi one cent of power hachina kunaka. Ndochimwe chokutanga chavakataka kutenderana kuti Mugabe anga asvika palevhel yokuti akasachadzvinyiriri nyika nemamwe mapato anopikisa chete. Asi Mugabe anga atoomera naiyo chaiyo pachayo ZANU-PF, angava mutoro kuwo kuZANU-PF. Saka tinogonaura pachisangana nematambudziko, pane zvinhu zvisingachinje zvokuti nyika yedu ichiri hatingari kutungamirwa asoti ichiri kutongwa namauto. Zvese zvichiri kubva kumabharake kuti bharake rikati zvakati. Zvisine apa changoitika ndechokuti zvaitika nemauto, ndosaka vanhu tese tikuramba kuti aita inonzi ku, nokuti ari kubva ndiye aita kuti vanhu vabvume kuti ku kwata isi ku. Asi dai tatichida kutaura paidefinitheni chaiyo chaiyo, kaelementi keuku karipo, kari soft, kari intelligent, ende kedu kari unique. Ndoka yakadai yakadai yakangoitika kuepostichete
vanhu
vafara zvavo.
Kwouyawo kurudziro iri kuitwa nevamwe Dr. Mazodze yekuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inofanira kubata matomu yanganzi transitional government, munoonawo sei vanhu ivo?
Ya, iyoyo nyayo iri pakuti vanhu vari kutaura vakanangana neZimbabwe kupfuura masimba ezvematongerwo enyika. Tofunga vamwe vanhu vari kutaura nyaya yemapato anopikisa ari kusimbisa nyaya iyi.
Dr. Mazodze, ndako kudimurai tipe mukana kune vamwe, asi tinotenda zvikuru, zvirongwa zvichiripo, tinoramba tichitarisira kuve nemi.
Tatenda.
Maita basa. Blessing. Ndofunga taana Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo parunare vachingamidzi.
Nhare yacho inenge iri kuti netsei, asi regai tirambe tichiedza.
Hanzi iye zvino zvitava navanik mada vari parunhare, ndofunga tichimirira kutinge tichibata vamapfumo. Vamada, makadii?
Takasimba, makadii kustudio 7?
Aiwa, tinotenda kuti mapindo muchirongwa. Tinonzwa kuti varozvi vakuru vari kutaura, tovachingamidza varozvi vakuru. Tipeiwo maonero enyu nezvaitika kumusha izvi.
Mufaro wacho haubviri kuti dai ndakaona sekuru munhu mutapa sekutaura kwamuri kuita, vaifara kuti nyika iri panguva yemafaro, vanhu vari kufara. Ndinovimba kuti dai takwanisa kuzvibata sezvizvarwa zveZimbabwe kuti chikamu icho chichatabata, ngatichiiremekedzei titarise zvimwe zviri kumberi, asi ngatizvibate zvakanaka kuti zvifambe zvishoma nezvishoma. Tinosvika chete.
Tiri kuona kuti rimwe dambudziko raraitika muZimbabwe nderekuti vanhu vakawanda vanga vabuda vachienda kunze vane unyanzvi hwakasiyana siyana. Munoona vanhu vachidzokera kumusha here kana kuti hapasina chichabuda?
Ini ndinosangana nevanhu vakawanda vari muno, kunyanya muAmerica nedzimwe nyika dzatinotaura navo vari kunze. Vanhu vane rudo rwakakura neZimbabwe, vane tarisiro yekudzokera kumusha vanhu vakawandisisa. Asi pakaitwa donzo nevanotungamirira, vanokwanisa kugadzisa nyika zvakanaka, asi vakangopotsa. Kuvimbisa kwavakaita mazuva matatu apfuura, avakatiudza pamachi yakaitwa kuti nyika ndeye vanhu, vanhu havadzokere.
Zvimwe zvamungatarisirawo imi kuti zvingaitwawo nemapato anopikisa panyaya iyoyi yekuti paakutarisirwa Zimbabwe itsva?
Ini ndinotarisira kuti mapoka anopikisa vanofana kuva neyatinoti maturity leadership. Vanofana kugara pasi, vasafunga nedumbu. Ndo dambudziko guru riri kuitika kuvakuru vedu vanotitungamirira mapoka akasiyana-siyana eopposition. Vari kufunga nedumbu kuti ini ndichaguta zvakadii, vanhu havana basa navo. Ngavachinje mafungiro iwayo, ngavadzikame, ngavafunge vanhu, ngavafunge nyika. Nyika yedu inoita zvakanaka.
Taona kuti panga papera makore zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Munoona here imi zvichigadzirika?
Ini maonero andinoita ndekuti vanhu zvizvarwa zveZimbabwe vandishamisa. Asi ndinovimba kuti nenguva pfupi zvinhu zvikaitwa negwara ratataura kuti vanhu vakawadzana zvakanaka, vanhu vakasafumurana.
Tinotenda zvikuru ngoti nguva yedu ndo inenge yadyanana. Tichakubatai mune zvimwe zvirongwa.
Tingoyeuchidza vateereri kuti muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa kusiya basa kwaitwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri Washington DC.
Neni Jonga Kandemiri, tobatana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera.